This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 18, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mapurisa anosunga pamwe nekuzvindikita nhengo dzeMDCT dzaratidzira muHarare dzichiti dzinoda kuti mabasa awanikwe munyika.
Kurwisana muZANU-PF kosvika pakaipisisa zvisati zvamboonekwa kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere muna 1980.
Bato reMDCT rinopeta musangano wemazuva matatu wekuronga nzira dzekuita Congress muna Gumiguru.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nhengo dzeMDCT dzasungwa muHarare nhasi mushure mekurohwa zvakaipisisa nemapurisa aya anonzi azvindikitawo mutori wenhau zvichitevera kuratidzira kwaitwa nevechidiki vebato iri vachigunun'una nenyaya yekushayikwa kwemabasa munyika. Mutoreri wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzeboka ravechidiki muMDCT muprovhinsi yeHarare dzaungana panosangana migwagwa inoti Jason Moyo naJulius Nyerere ndokutanga kuratidzira dzichifamba nemuna Julius Nyerere. Mapurisa anga akapakatira zvombo abva akomberedza varatidziri ava pavasvika pana Nelson Mandela ndokuzvindikita varatidziri ava nemboma. Mapurisa aya atorera varatidziri ava zvinyorwa zvavanga vakatakura achingovarova chete, uye zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi mugabe tipe mabasa edu izvozvi. Kurohwa kwaitwa vanhu ava kwaitwawo apo vamugabe vari kumusangano weSADC uyo wapera nhasi kuVictoria Falls. Vazhinji vevaratidziri ava vapukunyuka ndokuita tsoka ndibereke vachiita zvokuti aziva kwake aziva kwake, uku vakatsomwa nemapurisa anorwisana nemvonga mupopoto. Vaona kuti vatadza kubata varatidziri ava, mapurisa abva abata mutori wenhau dzemufananidzo uye achishandira bepa nhau reThe Zimbabwe Mail Angela Jim ndokumuita kanyama kanyama vachimurova nemboma, nekune rumwe rutivi vachimubvutira nharembozha yake pamwe nemuchina wake waanoshandisa pakutora mufananidzo kana kuti kamera. Sachigaro vechidiki veMDCT muprovhinsi yeHarare vaShakespeare Mukoi avo vanga vari mumwe wevaratidziri ava vaudza Studio 7 kuti havasati vanyatsoziva kuti vanhu vasungwa vachiratidzira vangani. Kunyange hazvo mashoko azoburitswa nebato iri achiti pane nhengo dzevechidiki nhanhatu dzasungwa.
Igaro ziva kana muchishanda nedictator netyrant rakaita sababa vachatunga naRobert Mugabe, nekuti tyrant rinotya vanhu varo, saka zvarinoita rinoshandisa force to suppress the freedom of expression and the will of people. Saka varohwa varipo, wasungwa varipo, it's only that hatisati takwanisa kuconfirma the number or the level of casualties, but varipo.
Mushure mekusunga kwaaita vamwe varatidziri ava pamwe nemutori wenhau uyu, mapurisa azongotanga kusunga-sunga vanhu vanga vari pedyo nepanga pachiratidzirwa mudhorobha, asi hazvisi kunyatsozivikanwa kuti vanhu vasungwa ava vangani. Vechidiki veMDC vanga vachiratidzira ava vazoungana zvakare pamuzinda webato ravo paHarvest House pavatanga kuratidzira zvakare kwemaminitsi mashomanana vasati vazoparara. Vamukoi vati vacharamba vachiratidzira kudzamara vawaniswa mabasa. Pavaitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo, mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakavimbisa mabasa matsva anodarika mamiriyoni maviri, asi vamukoi vanoti hapana mabasa matsva ati avepo.
Nyaya yemumugwagwa ticharamba tirimo, kwete kuti hatirimo mumugwagwa, tirimo until our demands dzatiri kuda se wechidiki kwe Movement for Democratic Change T Youth Assembly amitwa ne government iripo. Patakaenda pama elections gore rapera hurumende ine a number of things zvayakati promisa mu manifesto yayo zvanonowa zvatisiri kukwanisa kuti tinge tichiwana mukati mezuva ranhasi. So isusu we want to make this government accountable of its statements. Kana yati is going to offer service delivery, health delivery, education and so forth, we expect those things kuti tinge tichizviwana, because we don't want the type of leadership who assume power nekunyepera vanhu on the expense of Zimbabwean people.
Pataenda pamhepo, nhengo dzeMDCT dzasungwa idzi vanga vachiri vakachengetwa pakamba yeHarare Central, uye hatisati taziva kuti vapomerwa mhosva ipi. Mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vati vanga vasina kusununguka kutaura nezvenyaya iyi sezvo vanga vachiti vari muchikoro. Zvichakadai, sangano reMedia Institute of Southern Africa kana kuti Misa Zimbabwe rashora zvikuru kurohwa kwaitwa Angela Jim. Misa Zimbabwe yakurudzira komiti yakaumbwa nebazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko yeInformation and Media Panel of Inquiry kuti ite musangano nemukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri vakurukure kusabatwa zvakanaka kuri kuitwa vatori venhau nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mashoko atiri kutambira anoti mutori wenhau Angela Jim azoregererwa nemapurisa maniru ano.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzano PF uye vari gurukota muhofisi yemutungamiri wenyika vaDidmas Mutasa vanoti vachagara pasi nemutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaChris Mutsvangwa, avo vakavashora pamwe nemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vachiti vanonyeba nezvenhoroondo dzavo munguva yehondo yechimurenga. VaMutasa vati havangadi kutaura zvakawanda kunze kwekuti vaMutsvangwa inhengo yepasi pasi mubato. Nyaya yekutukana iyi iri kuuya apo muzano PF maita kusawirirana kunotyisa kunonzi nevamwe kuri kukonzerwa nenyaya yekurwira chigaro chemutungamiri webato vaRobert Mugabe, avo vave nemakore makumi mapfumbamwe ekuberekwa. Nyaya yekuti pane Congress muna zvita apo nhengo dzebato dzinenge dzokwikwidza musarudzo dzezvigaro yapowo kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo mubato iri.
Kunetsana kwakanyanya kunonzi kuri pakati pevanhu vanonzi vari kutsigira amai Joyce Mujuru nevanonzi vari kutsigira gurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa. Vaviri ava vanoramba kuti vane zvikwata zvavanotsigira. VaMutsvangwa vakati mashoko ekuti amai Mujuru vakadonedza chikopokopo munguva yehondo inhema dzakashandiswa navaWebster Shamu apo vaipembedza amai Mujuru. Vakatiwo vaMutasa ndivo vanokonzera kusabatana kwevanhu muzanu PF uye vanoda kuti vanhu vapandukire vaMugabe. Hatina kukwanisa kubata amai Mujuru uye vaMutsvangwa vaudza Studio 7 kuti vanga vari musangano uye havakwanise kutaura. Tabata mutauriri wezanu PF varigare gumbo kuti tinzwe zviri kuitika mubato ravo papera maconference mairi akaitwa.
Tinofara zvikuru kuti maconferences zedu akafamba zvakanaka, Youth League ne Women's League. Vakashara vanhu vavo vanoda and tese takagudzikana nezvakaitika. Saka iko zvinodawa kugadzira kuti tichinda kugungano guru redu reCongress. VSK Moyo vanolida coordinating committee ichange ichigadzirira zvichaitika kuCongress. Saka takangomirira kuti zvichigadzigwa, tinofara kuti tichange tine Congress yedu muna December.
Ko, vanhu vakutotanga here kutsvaga rutsigiro nekuti tiri kuona mamwe matunhu akaita sana Masvingo akutotaura masta evanhu vavari kuda kuti vange vachitora zvigaro paCongress yemuna zvitai?
Haiwa, hatisati tatanga kushavidzira kana kukampena, but province imwe neimwe ine raiti kutaura zvaanoita. Hatifaniri kutinge tichidzipa huro dzamaprovhinsi kuti musataura ichi muite ichi, toita sekuti tino dictator. Vanotaura zvavanoda asi zvichazogarigwa pasi toona kuti zvinhu zvachona zvichafambisiwa sei.
tiri kunzwa kukandirana makobvu nematete pakati pedzimwe nhengo dzebato. Takaona mapepa nawo vamutsvangwa vachishora zvakanyanyisa mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Zviri kumbofamba sei?
Ayo, tine nzira dzokugadzira zvibingamupinyi zvinoitika mumusangano. Kungava kukandirana makobvu kana matete, asi isu tine nzira dzedu dzokugadzirisa zvinhu, saka hatifaniri kunetsa nazvo izvozvo. Hatigadziriri nyaya dzedu mumhepo sezvatiri kuita kunochitaura nemwe. Zvinogadzirwa nomusangano, musangano unogara pasi wogadzira kuti zvinhu zvakaitika ndezvipi, zvinofambiswa sei.
Asi vamwe vari kuti nekunyanya kunetsana kuri kuitika ikokoku, bato rinogona kupera, rinogona kuguma razodambuka nepakati. Inyaya yamuri kutyira here?
Aiwa, hatimbochiri nyaya iyoyo. Kutaura kwavavengi vedu, yekutaura navanhu vasingazivi.
Avo vanga vari mutauriri wezanup f varugare gumbo vari parunare kugweru. Tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vakafanira kubata chigaro chemutungamiri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge, tikavabvunza kuti vanoona sei nyaya yekukandirana makobvu nematete muzanup f.
Chekutanga chandingataura ndechekuti izvi hazvitikatya madzi, nekuti mukatarisa muhurukuro dzataita isu vamwe pachena tagara chingotaura kuti musangano wezanup f musangano wangove zinyekenyeke, musangano wabvira wakatsemuka napakati kubva kare. Zvino zvataurwa navamutsvanga vachitaura kuna mai Mujuru zvinongotiratidza isusu kuti musoro webato rezanup f hausisina kubatana. Musoro webato rezanup f takatarisana nemutungamiri webato iri vamugabe. Vamugabe vataiziva muna 1992 kana muna 1985 kana muna 1996 vasiyana navamugabe vatiri kuona iko zvino. Zvataa kuona zviri kuitika muzanup f zvinotiratidza kuti avo vari mubato iri vari muutungamiriri, hungava hwepasi, hwepakati kana hwepamusoro, havachinei nekuti zvavanotaura vamugabe vangazvitora sei semutungamiri wenyika. Nekuti mukatarisa mashoko avamutsvangwa anouya apo, vamugabe vanga vachitopopota kuti havadi vanhu vanenge vachiita zvekutukana mubato ravo, havadi vanhu vanenge vaita zvekurwira masimba mubato ravo, havadi vanhu vanosvitsa utungamiriri.
Asi vamwe vari kuti iyo bata murefu bata mupfupi inenge ichiitika iyi inobatsira ivo vamugabe kuti varambe vari panyanga, ichokwadi here?
Handizvozvo chaizvo, nekuti mukatarisa inini kubva kubvira nekubvira, ivo vamugabe kuti varambe vari panyanga inhau yekuti vanoti vanenge vachiti ivo, chekutanga vanhu vangu vanondida kuti ndirambe ndiripo, chechipiri ndechekuti hakuna umwe zvaanokodzera kuti anga achipinda panyanga kunze kwaivoyo, nekuti hapana umwe anogona kunge ari vanoteererwa kana kuti anogona kunge achigona kuyananisa mapoka ese ari mukati mebato ravo. Asi mukazotarisawo zvakare zvakadzama, zvinotiratidza isusu kuti zviri kuitika mubato ravamugabe zvebata mupfupi bata murefu izvizvi zvinopa ivo simba rekuzenge, vachadoma ivo namadiro avo kuti ndiani achazenge achizovatsiva kana vachinge vasingachakwanisi kunge vachiramba vari pachigaro ichi. Nekuti zviri kuitika ndezvekuti mukutukana kunenge kuchiitika kumapato akasiyana siyana ari mubato ravo iroro, zvichasvitsa vamugabe pakuti vazoti imi vekokoko nemi vekokoko hakuna anokodzera kutungamira musangano wangu, musangano uyu. Ndaona nhingi ngana akamira apa uyu ndiye angatokodzera kutungamira musangano uyu, ndiye asina madhaka.
Vamwe vari kuti mapishapisha aya akaramba achiitika tichaona bato rezanup f richipatsanuka nepakati, munoona sei pfungwa iyi?
Idzodzo pfungwa dzinondikashikamadza, nekuti zvinondishamisa kuti vanhu ivavo vanogara munyika ipi. Nekuti bato rezanup f rakapatsanuka napakati kare.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vakafanira kubata chigaro chemutungamiri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge vari parunare muHarare.
Nanti elinye ithuba, nansi enye indlela yakulalela umsakazo wakho weStudio 7. Sihlobo, ulakho ukulalela uhlelo lweStudio 7 hatshi kuradio kuphela loba ebulenjini, kodwa lakumakhale ekhukhwini lasecingweni ngokusithinta kunombolo ezithi nxa useSouth Africa 27 105 916 467. Ngizaphinda njalo, 27 105 916 467. Kuthi kulawa abaseBhilitane zithi 44 203 519 1338. Labo abasemelika leCanada ngezithi 1 712 432 5885. Kholisa umsakazo wakho weStudio 7 kuradio ebule njini etu mweni. Loba kumakale kukwini. I Studio 7, nye yako.
Tine urombo wa tereri ta kupai chi taurwa ichi nerurimi rwa ichi ndevere asi. Munoti bata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Yashika nguwe kuti chimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto anochengetedza munyika ari kutumirwa ku St. Louis ku Missouri mumusha weFerguson uko kune mhirizhonga yemazuva 10 pakati pevanhu vari kuratidzira nemapurisa. Mhirizhonga iyi inotevera kupfurwa kwemukomana wechitema ane makore 10 nemasere nemupurisa wechichena. Mukomana uyu ainge asina chombo. Television yemuMissouri yeKMOV inoti Mauto makumi masere achachengetedza kamba yemapurisa iri muguta iri zvichitevera chikumbiro chagavhuna wenzvimbo iyi vaJay Nixon. Kuratidzira kune mhirizhonga pamwe nekubiwa kwezvinhu muzvitoro kuri kuitika usiku hwose kubva musuva 9 Nyamavhuvhu apo officer Darren Wilson ane makore makumi maviri nemasere akapfuura akauraya Michael Brown.
Hurumende yemuUkraine iri kupomera chikwata chiri kutsigira Russia mhosva yekukanda zvombo kuvanhuwo zvavo vari kuedza kutiza kurwisana kuri kuitika kumabvazuva kwenyika iyi. Vakuru vakuru vechiuto havana kupa uwandu hwevanhu vakakuvadzwa kana kufa kunze kwekuti vanhu vakaurayiwa uye pakati pavo pane madzimai nevana vadiki. Kurwiswa uku kwaitwa pedyo neguta reKrasnovodsk iro riri mugwagwa mukuru unobva kuguta rakatorwa nechisimba reLuhansk.
Munhu akatanga WikiLeaks Julian Assange anoti angangobuda mumuzinda weEcuador muLondon umwe akatsvaga upoteri kwemakore maviri apfuura. Pamusangano waaita nevatori venhau negurukota rezvekunze kweEcuador varicardo patine Assange atsindira mashoko emutauriri weWikiLeaks kuti achabuda muzinda uyu munguva pfupi inotevera asi haana kupa mamwe mashoko aburitswa ekwaachanga achizoenda.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Batore MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai nhasi rapeta musangano waro wemazuva matatu kukadoma wekuronga nezvemusangano waro weCongress ichaitwa muna Gumi Guru. Musangano uyu wazeyawo nyaya yesarudzo dzichaitwa munyika muna 2018. Musangano uyu wanga uchipindwa nenhengo dzeStanding Committee pamwe nedzeNational Executive Committee yebato iri unonzi waziyawo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzoupfumi uye kuti upfumi hwenyika hungamutsiridzwa sei, kuwaniswa kwemabasa pamwe nemhemberero dzekusvitsa makore 10 nemashanu bato iri raumbwa dzichaitwa mwedzi unouya. Tabata mutauriri weMDCT vaDouglas Monzora kuti tinzwe zvizhinji.
Wongu isu MDC takatiri kumusangano wemazuva matatu wakatanga musi weSaturday ukapera nhasi musi weMonday. Tanga tichikurukura seNational Executive yepati yedu inotungamirwa naPresident Tsvangirai pamwe chete neumwe hutungamiri wanga huripo. Tanga tine zvinangwa zvakati kuti zvataka tichironga. Chekutanga tanga tichigadzirisa nyaya yeCongress yedu iri kuitika muna October pamwe chete ne 14th anniversary yedu iri kuitika kumasvingo. Chatati nyaya kutarisa ndiye kuti tasvika papi neurongwa hweCongress. Chii chinodiwa uyezve kuti zvichafambiswa sei paCongress. Uyezve kuti patichaita sarudzo dzedu paCongress zvinenge zvichimira sei. Saka tafara chaizvo nokuti ma committees anga achiita basa iroro aratidza kuti aita basa rakanaka chaizvo.
Pane kuchemawo kuri kuitwa pamusoro pebumbiro remitemo riri kunzi harisi kubatanidzwa nebumbiro remitemo idzva riripo zvino. Mabata-bata here nyaya?
Hongu tabata-bata nyaya tichiti vana veZimbabwe vakavhota last year vachiti ivo vari kuda bumbiro remitemo idzva reZimbabwe. Asi bumbiro remutemo ravapo, hurumende haisi kuteedzera bumbiro iroro. Saka tichatanga kuratidzira, tichatanga kuita mabasa ekuti hurumende itange kugadzisa bumbiro iri, itange kutevedzera bumbiro sekutaurwa kwazvakaitwa nevana veZimbabwe.
Imiwo bumbiro rebato renyu, mabatawo here nyaya yebumbiro rebato renyu?
Hongu, isu seMDC zvatinoita gore rega rega ratinoita Congress, tinopa mukana kune vanhu vedu kuti vataure zvavanoda kuti zvigadziriswe pabumbiro remutemo wedu. Pakagadzirwa komiti inotungamirwa navamogen komiti yakatenderera ichibvunza pfungwa dzevanhu vana veMDC kuti vanoda kuti bato ravo rifambiswe zvakaita sei. Pfungwa idzodzo dzakauya, tiri kudziongorora, tiri kudzigadzirisa kuitira kuti titore pfungwa idzodzo todzigadzirisa mubumbiro medu. Zvatinoita kuMDC ndezvekuti tinoteedzera zvinoda mamembers edu varidzire musangano veMDC.
Izvo zvakabva kuvanhu izvi zvichaziviswa riini mubumbiro renyu?
Tawirirana kuti komiti yakaumbwa kuti iongorore zvinhu izvozvo ichagara pasi, uyezve tisati tasvika kucongress yedu nesarudzo dzichaitika kucongress, bumbiro iri rinofanira kunge rabuda. Saka tiri kukararira kuti kubva pakutanga kwaSeptemba kusvika pakati paSeptemba tinofanira kunge tapedza kugadzirisa zviri kudiwa mubumbiro. Asi tikapedza kuongorora zvese zvakabva kuvanhu, tichazivisa nyika kuti vana veMDC vakati vanoda zvakati nezvakati nezvakati.
Vanga vari mutauriri weMDC Tiva Douglas Monzora vari parunaru kadoma neStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa kusungwa nekurohwa kwaitwa nhengo dzeMDCT nemapurisa apo musangano weSADAG uri kuendererawo mberi kuVictoria Falls.
Kana muchida kupinda muchirongwa, titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigwa kufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu paLive Talk.
Kana muri kunze kwenyika, munogona kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Yashika nguwe yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext message amatumira. Tsamba yekutanga yabva kuna Patson Boso Hlabangana ari kwaChief Simchembo kuGokwe. Munyore anoti, ndinotenda nenhau dzemandoro kwati dzamunotipa zuva nezuva, ndikwadzisireiwo wekwaHlabangana vose nevatsigiri veHighlanders nevese vanondiziva.
Collins Lyon anoti, tinotenda chaizvo nekutipa nhau dzechokwadi, tinofara chaizvo kukubatai zvakanaka kuno kujerera kwamatara. Ndinokumbirawo kuti mutimurisirewo Mike Chihanga, Nyasha Booth naUrongwa Zion.
Ndini Joe Chikowa, yangu tsamba ndeyekuti basa munogona. Kuno kuchipinge zviri nani tinopona necotton, asi gore rino hapana chakabuda pamutengo, vakatiuraya. Saka zvakatiomera, mabasa ari kunetsa. PaGreenfield pacho hapana mari havabhadhari nenguva tatenda.
I would like to thank you guys nekutipa nhau dzakapepetwa. Thomas Chiripasi naTaurai Shava isimbi dzebasa. Thanks ndini Machachi kwaMutare.
Poitawo mumwati, itaiwo muchibudisa nhau dzekuno kuChinyamukwakwa. Tatambura nemurungu ari kuenderera mberi nekutora minda yedu, masoja akamuchengetedza. Ndini Ezekia.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Vadikani, tsamba dzekuverenga dzakawandisa chose. Tinotenda kwamuri mose netsamba dzapanyora. Tinoti rambai muchitutumira tsamba mbozha dzenyu kuStudio 7 muchitudzawo zvirongwa zvamunoda kuti tiite paStudio 7 zvamunofarira imi vateereri. Email yedu studio7@voanews.com. Ma text message kana WhatsApp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Tinodzokorora nhamba idzi 001-202-465-0318. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri. Tosangana zvakare mangwana muchikamu chatinoverenga zvamunenge manyora.
Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu nemuwangu Jonga Kandemiri tiri muWashington DC.
Munhau dzedu dzemitambo. Vatsigiri venhabvu vakonzeresa bongozozo nemumwe akaba mbozhanhare vakasungwa pamutambo uyo Dynamos yakadamburwa 1-0 neBlack Rhinos. Asi mutambo weDynamos neRhinos wakaita mhirizhonga mushure mekunge vatambi vaviri Roderick Mutuma naObey Gava varwisana munhandare. Vaviri ava vakazodzingwa munhandare vachiteverwa zvekare nemurairidzi weBlack Rhinos Justin Matutu uyo akadzingwa nenyaya yekupokana nemubati wepembe. Izvi zvakazoteverwa nekusungwa kwevatsigiri vane chitsama nemhaka yemhirizhonga. Chikwata cheDynamos chabuda muchibuku Super Cup. Chikwata cheDynamos ndicho choga chikwata chine mukurumbira chabuda mukombe uyu mushure mekukunda kweHighlanders Caps United pamwe neFC Platinum.
Tichiri munyaya dzemitambo, sangano reZimbabwe National Paralympic Committee rinoti ratanga gadziriro yemakwikwi eRio Paralympics achaitwa kuBrazil mugore ra2016. Mutungamiri wesangano iri vaMichael Bulagango vanoti vakatotanga kuunganidza vamhanyi nevarairidzi kuti vatange gadziriro kunyange hazvo pachine nguva zhinji makwikwi aya asati aitwa. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe hurongwa hwavo.
Parizvinezvi tiri kutogadzira training program yemaathletes edu atakaparudza kusvika makumi maviri kuitira kuti izvo vakwanise kunge vachigadzirira kunokwikwidza kumakwikwi ichaitwa kuBrazil. Saka takatogadzira training schedule yacho majimaji panapa tinenge takutodaidza vashandi vatrainer. Ndofunga tichaita zvokuti izvo mwedzi miviri yega yega vanopinda mucamp kuitira kuti varambe vari vanhu vakagwinya kuzogadzirira mitambo iyoyi. Uyezve tirikuda kuzotrainawo futi makochi acho, kuda kuti vave makochi ane levo yepamusoro yekukocha sezvo kungotora iri kuti vatangofunga. Uyezve tinoda kugadzirawo kuti vana ivava vange vachipinda mune imwe mitambo inenge iri kunze kwenyika kuitira kuti vave vasangane navamwe vakwikwidzi vavachasangana navo kuBrazil 2016. Uyezve nokutarwo masherene yekuti tikwanise kunge chidi kuti basa redu riendeke zvakanaka.
Pari zvino mungati muri kuwana rutsigiro rwakakwana here mukuedza kugadzirira kwamuri kuita?
Ndisira zvakazi rutsigiro harungambozi rwakwana asi rwuripo zvarwo. Asi kana dai taigona kuwana rwakati wedzerei taigamusira zvikuru emaoko maviri. Pari zvinezvi tine takamboaplya mari yekutanga yekuti tisanze mashandi atakaipuwa neAgitos rinova bazi riri pasi International Paralympic Committee zvokuti tiite maprograms iyoyo. Hurumende yedu irikutitsigira pano nepapo, uye tine vamwewo vari kutibetsera vekunorway vari kuita kuti basa redu ringe richireruka. Sure.
Muchange makatarisa mitambo yakadii yamuri kugadzirira pari zvino?
Tiri kuda kuendesa vatambi vanomhanya nesoka nevanomhanya mawheelchairs nevaya vatinoti maamputees ndo vanhu vatinoda kuti vanomhanya. Saka takangodangana nemutambo wekumhanya.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe National Paralympic Committee vaMichael Bulagango vachitaura naMarvelous Mhlanganya uyo weStudio 7 vari varunare muHarare.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare.
Mapurisa anosunga pamwe nekuzvindikita nhengo dzeMDCT dzaratidzira muHarare dzichiti dzinoda kuti mabasa awanikwe munyika.
Kurwisana muzano PF kwasvika pakaipisisa zvisati zvaonekwa kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere muna 1980.
Bato reMDCT rinopeta musangano wemazuva matatu wekuronga nzira dzekuita Congress muna Gumiguru.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, toksia mina Sandra Nyaira na Chris Gande.